tinoziva kuti hurumende yedu yekuZimbabwe inoda zvakanyanya kuti ionekwe kuti iri kuita zvinhu zvine pfundutso kunyanya ipapapa pavakati sekutari engagement and engagement. Saka ipapapa ichinonya kushandiswa iyo nyaya yekuti vamunangagwa vaenda kuUK, asi hapana zvinonya kushamisa nokuti zvangofanana nevamwe vose vangagwa vachikokwa. Saka kukokwa kwavo hakufaniri kunge kuri chimwe chinhu chatingati chinhu chinonyanya kushamisa, asi kuti nyaya iripo ndeyekuti nenyaya dzekodzero dzevanhu dzisiri kubatwa zvakanaka kumusha, nyaya inenge ichingovopo ndeyekuti ivo vana UK nedzimwe nyika dzakaita sana America vanenge vachingotarisa kuti muri kuita zvakanaka vanhu here, asi tozongoona kuti kana vaona kuti hakuna zvakanaka zviri kubuda ikoko vanenge vachingoramba vakangovasira zvirangwa.
Tiri kunzwawo kuti vakuru veCommonwealth vakataurawo nyaya iyoyo yamuri kutaura yekuti panofanira kugadziriswa nyaya dzekodzero dzevanhu. Sei izvozvo zvakaoma kuita kuti paremekedzwe kodzero dzevanhu muZimbabwe sezviri kukurudzirwa nevamwe?
VaZulu hatiyeuke kuti maelections kana kusarudzo dzekuZimbabwe dziri kuuya iko zvino. Tinozviziva kuti hurumende iripo naiyo inenge ichitsva kuti pamwe icharuza sarudzo. Saka kaitiro kayo katinoziva kubva kare nakare kubva na1980 ndekekuti hapana utongi hwejekerere nekuti vanenge vachitya kuti zvimwe vanoruza.
Asi iyo ZANUPF iri kutiwo pamwe chete nehurumende havangapindireka panyaya dzinenge dziri kumatare sekubatwa kwakaitwa nemhosva vasikala vangarivhume uye muzvare Fadzai Mahiri?
KuZimbabwe kunoshandiswa ndingati inini muchirungu the letter of the law, asi kune imwe inonzi spirit of the law. The letter of the law ndeyekuti iyaya iyo hurumende inenge ichiziva kuti magwaro emutemo anotaura kuti kudini. Saka vanenge vachishandisa even zvavanenge vachiziva kuti hazvisizvo zvinofanira kuti mutemo uve, vozvishandisa izvozvo kuti vasungirire vaya vasiri mupower sanaivo vatinoona vana vangarivhume nana vasikala. Asi inonzi spirit of the law ndeyekuti vanenge vari muhurumende vanenge vachitiwo ngationekwei, inonzi don't only be doing what the law says, but do seem to be doing what the law says. Zvino ivo havakwanisi kuzviita izvozvo.